Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino hatangonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro vasara pabharo zvakanaka, enzara kupera zvakanaka, zvichiratidza kuti vana vezanupiefu.
Bato rezanupiefu rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka, zvinoratidza kuti ibato revanhu.
Zvakare vanhu vemusangano vanoitwa nge vatorerwa masimba avo, nekuti pese apa vanenge vachiita mastructure kozongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko.
Asi nhengo inomirira Norton mudare reparamende vatemba mliswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumaselves vichitora nekusimudzira vanhu vasingazikanwi nevatsigiri.
Makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yeZimbabwe chena nekuda kweunhu hwemachina, kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizimisi vekuchina vachiita madiro nezvizvarwa zveZimbabwe sezvavari kuita munzvimbo dzavari kuchera zvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makurukota ehurumende nevamwe vakanga vakamirira zanupiefu mudare reparamende kwemakore mazhinji vakakundwa musarudzo dzebato ravo dzakapera kuitwa nezuro. Sarudzo idzi dzange dziri dzokusarudza vachamirira zanupiefu musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vanonzi vakakundwa vanosanganisa gurukota rematebeleland south vaAbednego Ncube, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza, gurukota rezvemaindastry amai Sekai Nzenza, gurukota reICT vaJefani Musoere, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr John Mangwiro, uye vaimbomirira Bwera South muparamende vaJoseph Chinotimba. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka, vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvinhu pachekerere. VaMutsvangwa vanoti vane zvichemo vanogona kusvitsa kuvakuru vebato iri munharaunda yavanogara.
Tazviri kufamba zvemandorokwati, takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro. Mamaresults atotanga kubuda aitswa pamapolling reports. Maagency ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa riri kuitwa nevanhu vefads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka kutora gavhenmendi yemusangano. Hatina kunyanyonzwa kunyunyuta kwakawanda, asi pese panoitika chirongwa chakakura kudaiwa hapachaikwe kunyunyutwa.
Kova muari kuti mazita avo anga asiri pamaballot paper zvagadziriswa sei?
Zvinogona kudaro bhozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde, vamwe vainonyoresa kuzeki. Saka vofunga kuti mazita avo aripo, ivo asiri paverification register reparty. Pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai. Saka chatiipo ndechekuti tinoda kuti vese vane mazita asipo tinoda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman. Tinovati ivotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota. Saka tikati vagopinda mumbudu nedirezanupiefu kuti takatarisana nesangano sarudzo guru iri kuuya i, ukaona mwana wari wezanu amwe naatomboya kunzi kuti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake. Saka yato recruitment drive yataanayo iyoyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita, taakutovaisa mumbudu yezanupiefu tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varezeswa nezeki.
Ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo?
Kwese kuprovhinsi kuna team leader, tanigani ndiri team leader kumashoreland west. Saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingova vanhu vachichema, vamwe nyambo vaiwana nabadza angu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho. Saka tiri kuedza kuti panzvimbo yepabongu panhadziri dzanwe kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwa chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovhinsi kwandifanira ini kwandinge ndiri team leader. Kana zvinge zvandikuonawo ndoendesa kuna national pc, kana zvinge zvandikuona pc yoendesa kuna ani, kuna president. Asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabaro zvakanaka ende rava kupera zvakanaka. Tichitaridza kuti vana vezanupiefu tiri vana venyamunhu endi itsuku hatiite zvemagalap pol kana mastraw pol kana chii, tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanupiefu pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi. Hatiite zveguestmating.
Avo vanga vari mutauriri wezanupiefu vaChris Mutsvangwa vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi nhengo yeparamende yakazvimirira uye ichimirira Norton vatemba mudisa vanoti zanupiefu yava kurasa vatsigiri vayo mumaseles ayo ichitora vanhu vasingazikanwi munzvimbo zhinji, izvo zvichakonzera kuti vanhu vaite zvebhora musango zvavakamboita makore apfuura apo bato iri rakarega kuteerera zvido zvevanhu.
Zvinotaura zvakawanda kuti musangano hauna kusimba nekuti wakumhanyiswa nevamwe vanhu vasiri mumastructure. Mabazi anenge vanafazi vaya unoshaya kuti vari kutsvagei. Iwo musangano unotove nedipartment rezvinhu zvese, kubva kubhizinesi, kubva kuinformation, kubva kukomisariati. Komisariati ndo tete vemusangano, ndo vanoronga mastructure. Asi maelections aaitwa nefazi. Fazi inonzi NGO. Kasi tikada kutaura chokwadi, pane mutemo uri kuiswa kuti maNGO asapinde muZimbabwe asina kuvhetwa nekuti vari kupinda munyaya dzematongero enyika. Ko iyo fazi yapindira mune nyaya dzemusangano unotonga wezanupiefu asi matongero enyika here? Ko sei iyo seNGO vatenderwa kuita izvozvo? Zvakare vanhu vemusangano vanoitwa kunge vatorerwa masimba avo nekuti pese apa vanenge vachiita mastructure kuzongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodla vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko, ende vanenge vane chimwe chinangwa chisiri chekusimbisa musangano wezanupiefu zvandaona, kasi chekupunda musangano wezanupiefu.
Izvi zvingaitika here kana vakuru vari mubato iri vasingadi?
Vakuru ndo vanotungamira. Saka izvi zvakaitika vakuru vachiziva, kasi kuziva kwavanenge vachiita vakuru dzimwe nguva handizvo zvinozobuda maonero angu. Saka ndiri kuona kuti zvatambudza musangano wezanupiefu, ende ndinotivimba kuti zvichaongororwa nevakuru nekuti vanhu vatsamwa ende kuenda kusarudzo ye-2023 vanhu vakadaro ndizvo zvinozonzi bhora musango. Saka bhora musango wacho mutambo wacho watotanga izvinezvi nekuti vakawanda vati aorait, kana fazi ndo zvayaita iyo yamatuma yamatendero ndiyo ichakukambenerai, ndiyo ichaita kuti muhwini. Nekuti mukaona vakawanda vacho vadyiwa nzvimbo idzodzo dzogona kuenda kune opposition, nekuti opposition vanhu vanenge vakukava bhora kune opposition, ende izvozvo ndizvo zvinoita kuti zanupiefu iluze mafu. fosikuriku izino shakaitika 2008 pakaitika jenyu paya saka bora msango la gara chishanda enderi muro pamela ndesa nipiefu na mapato esu wakango safara nechino wakenda kune mwengi
vambiliswa tino gara tishinzo ama shoko kana utimakuwa okuti pani watigiri kwa utimakempi e watigiri vangwe waruku tigira mtezeru wa mnangagwa vachuenga vangwe waruku tigira wa mnangagwa soku wuna kwenye kwa uti soku zina kwenye zine choku wa nyeresi chinga wane choku ita irende shatiri kuona pasa rizote ma primaries
apana kambani kana muri sina bopoto asikuti bopoto ndia baba na mai kandana baba mini zazimwe asi zino rakiza kuti even iyo CIO yacho ino lidwa na Isaac moyo director general mutewezi wawari ari wa deputy director general wa tapfumane panike pane kukakaya katana iko kone kuti mrukona tiyo CIO wari kuti ko awabe ne kupi and they say wari kupiwa mari kune yeving heritage futi riko yema wa veterans zinzeze zayango tangwa pangwa enwe and zingi zinewari zivashu walizwazo kana wali basi wani nga wakata kuti kumsoro kufange wa chusika wako kusika kumsoro kukanga nisa shu kumsoro endo no kanga nisa ni mabasa ya haitwa ni first ni heritage pamwichiri war veterans ya Garena Association ya National War Veterans Association yo zikano ni war veterans league kwa heritage vile ma war veterans ya vane kupi ni zakadaru saka kurakiza kuti wakuru ya msanga nweza nipefu awana awa cautious and avabimbe ni mastrakche msangana wawo ni izozo wakuita sei wakutanga zakati one day wakukanganisa msangano and wane msangano wakuta isu takumbo suduruka mumbo ende salamberi and izozo zina wanzo itika kana zunza kawanda wakuitu singa wira newanu kana wali drechini
nengo ye paramende inomirira Norton vatemba mlisa variparunare ku Norton ne Studio 7. Sangano Center for Natural Resource Governance rinoti vana muzvina bhizimisi vekuChina havagoni kugarisana nevanhu zvamuchose. Mukuru wesangano iri Vafarai Magu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munzvimbo dzine zvicherwa vanogara mune zvicherwa zvakukanganikwa nehurumende iyo vanoti iri kurega vekuChina ava vachivhiringa vagari nekuvadzinga munzvimbo dzavo asi pasina chiri kuitwa nehurumende. Vamagu vanoti munharaunda yeHwange mune makambani anoita gumi uye vagari venzvimbo idzi vakangova vakumbira hurumende kuti idzike mitemo inovachengetedza munzvimbo dzavo asi pasina chati chaonekwa mukuchengetwa kwavo nehurumende yavo.
Makambani ekuChina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yeZimbabwe iri kuchema nekuda kwehunhu hwemaChina kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa. Saka nyaya yemining iri kukonzeresa kusagara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe nekuti vari kuramba vachivhundutsirwa kana kuti vachitorerwa minda yavo. Vashandi vari kubatwa senhapwa, vanorohwa, vanoshandiswa vasingapiwe muripo, vanoshanda munzvimbo dzisina utano uye vasina zvikwanisiro. Vanhu vazhinji vari kushandira maChina upenyu hwavo huchadimburirwa panzira nechikonzero chekuti vanoshanda vasina zvekupfeka zvinovadzivirira. Dzimwe nguva vanoshanda pane njodzi pasina zviri kuitwa kuti vanhu vasawire munjodzi idzodzo. Saka idambudziko guru.
Vamagu, sei hurumende isingachengetedzi nzvimbo dzinogara vanhu kana kuvapa pekugara patsva kana vagere munzvimbo dzine zvicherwa zviri kuda kucherwa kuti zvitengeswe?
Tichiongorora dambudziko raunzwa nemaChina tinoona kuti dambudziko chairo hasi maChina, nekuti hakuna munhu anobva kuChina wongonanga kuusumba wosvika kuti ndauya pano kuzochera black granite. Hakuna zvakadaro. Dambudziko ihurumende yeZimbabwe nekuti maChina vasati vapinda mumaruwa vanotanga vaonana na Minister of Mines, vanotanga vaonana na President. Pavanozouya kumaruwa vanenge vatopiwa magwaro ekuti kune vanhu variko asi itsvina havana nebasa rese. Ndosaka pavanoda kutanga maprojects avo munoona kuti vanenge vaine ZRP, panenge paine CIO, panenge paine vana DA, vese vanenge varipo kuprotekta maChina, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora bumbiro remutemo rinotaura kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvifaniri kubviswa mumisha mavo pasina order inenge yabva kukoti. Asi maChina vari kungoenda vachiita izvozvo nechikonzero chekuti vanenge vaine vatsigiri vari mumahofisi makuru vanenge vakapiwa mari. Mari idzodzo ndo dzinokonzera kuti vatengese nharaunda yese nekuti iye anenge aguta iye nemhuri yake. Saka dambudziko ihurumende yeZimbabwe kwete maChina, nekuti maChina havangoshandi kuno chete. Vanoendawo kunana Europe, vanoendawo kunana America, kunana Latin America, asi hakuna makuna kuna seari kuitika muno muZimbabwe.
Chii chingaitwa kuti hurumende iise zvizvarwa zveZimbabwe mberi kweve zvemabhizimisi vanouya kuzorima mari yavo munyika?
Tatotaura kuti dambudziko igovernment ndo iri kudya nemaChina, vobva vatengesa nharaunda nevanhu nemhuka nemaminerals zvese zviri kupiwa kunzi maChina itei zvamunoda. Saka solution haisi kuzobva kuhurumende, solution ichabva kuvanhu. Kusvikira vanhu mumacommunity vaakuti hatisiri kuziva zvamavinga kuno, hurumende haisati yataura nesu. Hurumende ngaiuye paground. Kana tisati taona iye akasaina, kana ari Minister Chitando akasaina special grant, kana ari provincial mining director akasaina agreement nemaChina, iye ndiye anofanira kutungamirira kunotaura nevanhu kuti tauya pano kuti tikuzivisei kuti nzvimbo ino yaye maChina, imimi tsvaga iko kuenda. Zvotangira ipapo. Saka vanhu vakaramba vachinzi vakanzi ibvai, wobva vatotakura mabhegi vachienda, vachasara vasina pekugara. Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuchidraw a line mujecha vachiti apa hatichakwanisi kupushwa kudarika ipapo. Ndivo vanofanira kuti maChina dzokai kwamakabva. Then hurumende ichachitaurirana nemacitizens kuti kana tichida kuita mining project munzvimbo iri kugara vanhu, tingaite sei kuti pave ne-win-win. Hurumende inowana marevenue, investor anowanawo maprofits, asi community inowanawo development, uye haisi kuzongono tsvairwa kubva paigere setsvina. Vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire. Kana hurumende iri kutadza kudzivirira vanhu, vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire minda yavo, vanofanira kudzivirira mafuro avo, makuva avo, nzvimbo dzavo dzinoera. Ndivo vanofanira kuti vadzivirire nzvimbo dzavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rekuzvifambiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe gumi nevasere vakakuvara nemusi wemugovera apo rori mavakanga vari yakabonderana neimwe rori mumugwagwa uri pakati pemurambinda nebetera. Vachinyora patwitter pavo nezuro, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vanhu vakanga vari murori iyi vatsigiri vebato reZANU-PF. MuNewsday makare, mutevedzeri wemukuru weBureau of African Affairs vaRobert Scott vanoti vanoona nezvesarudzo muZimbabwe vanofanira kugadzirisa zvose zvegwaro revavhoti kana kuti voters roll rigopiwa kuvanhu vose kuitira kuti sarudzo ionekwe kuti yakaitwa pachekerere. yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chokutanga ndoda kuti kuna charungira iwe kayo inda unodzamarava kutiko tinoda hurumende yomubatanzwa pedza vanhu kurovesa vanhu ndoyaari kuda kuti idzokoroko. Isu tinoda kuvhota tombodyiwa takavhota tikavhota tikadyiwa ndizvozvo izani ikahwinawo ndizvozvo hatidi zvakuna mubatanzwa mubatanzwa weiwoyo hatizvidizvo toda kunovhota tinodyiwa tiriyo asi iye waona kuti otodyiwa kanawo totoda zvomubatanzwa.
Pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei. Ndinokumbira vose vane access yeinformation iri kubuda yemaprimary elections yezanupf vakaukulete manhamba yavemavhoters avhota pazanupf maprimary elections oseti makaukuletewo netotal yavo ndiwo anozotipa idea yekuziva kuti zanupf muna nyamavhuvhu papresidential election inoita mavhoti mangani kwete mamwe mavhoti etinozoudziwa ekunyepera aya ndo maactual votes chaiwo chaiwayo. Ndinokumbirawo ndini maridza pajobek
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei. Vedu vedokumendari realjazira irika iri ivo vanoti vezeki vaya ndopa vaifanira kutevera vachisunga vanhu vese vari implicated munyaya idzodzo idzo bcause vakato vari kubira nyika zvinhu zvakawanda. Maticha haana mari ari kupiwa nzungu manesi muzvipatara hamuna zvipata hamuna zvikwanisiro nokuda kwavo vanhu avo. Tinokumbirawo kuti negavhumendi yedu nevasunge vanhu vese vavo kana zvichibvira kana zvina purezidendi kukati ngaasungwevo vasari kusunga vana jobs kala vasina mhosva vachiregera vanhu macriminals rooming around the streets hazvina kunaka izvozvo. Kune wese ari kunzwa akaona documentary realjazira veduwei ngatirejeste kuvhota tivhotere triple c tibvise hurumende yechimafia iyi. Ndini maridza pajobek.
Makadiko pastudio apa tiri kunzwawo manyukunyuku kufara nekurakashwa kwakaitwa vachinoti mbava tiri kufara zvisingaiti. Haiwa zvakaita vachinoti mbava vaineta mubhuhwera kubhuhwera kwedu uku. Haiwa tinotenda tafaranuka zvisingaiti. Ngaaende hake chinoti mbava ngaaende zvake. Haiwa tichingoti zvedu mukomana ka ngaupinde zvake mukomana.
Ya, wari kuhwina ngavasafare zvavo ngavasakanya kuzvifadzawo nenhema bcause ii pakaipa kwaona munhu uchihwina neless than 700 semuenzaniso constituency inenge ine vanhu zvekuma 8000 ndohwina ne700 isaini yekuti vanhu havana kubuda kuenda kunovhota nowanda uye vamwe vacho vanenge vasachihadi. Unofanira kuziva kuti pane kana ukanzi wapinda izvozvi vari kumberi ukoko hainyadzi dzega dzega haubudirire panenge pakaipa bcause zvatobuda pachena izvozvi constituency yese munhu unohwina ne90 meno regai timboona atimboona saini maanayo saini maiona indo inonzi big sign manje hazvisi zvekutombofarira zvachose esi unogona kufara bcause uri kunopiwa chd6 unopiwa mari toti kuti uri kunobudirira kumberi kwatikuenda kukainema bcause zvinhu zvauri kunopiwa zvauri kupiwa ikoko ndo zvauchadya usafunga kuti vanhu vari kufara taisaone zvaunoti wini yacho panenge pakaipa.
Makadii koko studio 7 ini ndinonzi Emson mupfana anobva kwachilonga kuchirezuko. Ndinochema nekuda kwezanupf. Zanupf ine mabasa makuru akaipisisa chaizvo chekuti vatitekese vatore nzvimbo yedu kwachilonga ukoyi nzvimbo yedu kwachilonga uko kwatinogara ikoko kuti titorerwe ivhu. Naivavo ivo vanenge vachizvinzwa ivavo vekwachilonga ngavarege kuti vavhoterere nzvimbo iyoyo uyezve masabhuku ngavarege kunyengeterwa nezano iyi. Zano iyi hatichaidi kare. I was born 2 February 1980 ikoko kwandiri zvezvi ndakuchembera handina nyangwe pensheni handina nyangwe chii ikoko kunoitika ipapo nokuda kwezanupf izvezvi ndotaura ndiri South Africa ndokwandiri ikoko ngatichinjei mabvumu ikoko toda kuti shanduko ichinje muZimbabwe tiregere vanhu ava tanete nevo vanopa mari izvezvi magodhi ari kubikwa izvezvi vari kutenge vari kupa nzvimbo machina saka ngatizive pekuvhotera vana vamai tichinje maitiro toda Zimbabwe yedu iite Zimbabwe itsva ndatenda ini kutenda ikoko Studio 7 kani mambo ya
saka nhaiemi nhaive regai timbobvunzawo meja jenara waripi kuti ami jenara waripi waripi he kunyarara kwacho hava kana kuri kutomwiswa hamheno kana kumwiswa mvura dzezvitunhu otorare ndo vakatorara pano kuti vane mapowers kuti vanokwanisa kucontrola kana kuita stenda pazvino tiri kuitika ndisikandre waripiko waripiko haa manyanya kutiregerera ende makangofoda maoko zvichiitika zvichiitika mupiwa mugodhi isingachereke nokuti pawiki unobata 100 gram ivaitora mugodhi yekuti pawiki vanobudisa 100 kgs vachinotengesa kunze uko ami jenerawo makanyarara ii matiregerera toziva kuti munaro simba rekuita zvinhu ndii tiri kuchema nawo mapowers vanawo vanozvigona ende ndovega kupi yedu taitokumbirawo kuti vasvinure ii vanyanya kurarisa he kubraibwa here mabraibiro wacho haazonyanya munhu anobraibwa nemaini wabraibwa neGD6 wabraibwa neprus tengesa hakunyika saizvozvoizvo zvamuri kuita imimi ami general navhareriyo matirasa kuno sadaro mudhara matirasa kuno hii tari redu ndimi tiri kutemba nemistere zvidiki zvamakapiwa pane zvatinozokupai isusu mukagona kutibatsira kuzatichemani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nezuro mutungamiri weamerica vajoe biden vakazivisa kuti dunhu remississippi riri pakati penjodzi huru zvichitevera dutumupengo remhepo rakadonhedza dzimba zhinji rikauraya vanhu 26 kusanganisira neumwe mudunhu realabama izvi zvichaita kuti hurumende yeamerica ibetsere matunhu awa nemari yekugadzirisa dzimba uye zvivakwa neupenyu hwavo muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutevedzeri wemutungamiri weamerica amai kamala harris vakasvika mughana nezuro murwendo rwavo kuafrica ruchatora svondo rose amai harris vanotarisirwa kusimbaradza ukama pakati peamerica nenyika dzemuafrica senzira yokudzikisa ukama hwenyika dzemuafrica nenyika yechina amai harris vachashandirawo tanzania nezambia vachiita hurukuro pamusoro pezveupfumi hwenyika idzi mamiriro ekunze kupedza nzara uye nezvevechidiki sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rezanupf rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka zvinoratidza kuti ibato revanhu asi nhengo inomirira norton muparamende vatemba mudiswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumasales vachitora vanhu vasingazikanwi nevatsigiri sangano recenter for natural resource governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizimisi vekuchina vachiita madiro nezvizvarwa zvezimbabwe sezvavari kuita munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko macris gande nenhau dzeisindebele